Chiziviso chavo mugwarore Government Gazette, vamunangagwa vati matare ekunyoresa vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuro achagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika musi wa21 Chikumi. Vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vachanyoresa kudare renomination court iro richagara padare rehigh court muHarare. Ko vari kukwikwidzana navamunangagwa vanoti kudii nekutarwa kwezuva resarudzo? Regai tinzwe kubva kumutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa.
Musi wa23 rinova zuva remuna August, uri musi wechitatu ndopari kuuya independence kana kuti rusununguko rweZimbabwe. Mufaro uri kudzoka, takanyimwa mufaro, takabirwa mufaro, takabunyimwa budiriro, takabirwa budiriro, asi budiriro iri kudzoka musi wa23, saka tiri kugadzirira.
Vachamisa vatiwo,
si chatinoda chiitwe pakugadzira ikoko, toda kuti mavoters roll anga achizikana nomunhu wese, munhu ari pavoters roll azikana nomunhu wese, todawo kuti mapolling agents anga ari kwese, sarudzo dziitwe pajekerere paruzhinji, pasaita anozvambaradza mumwe kana kurova mumwe. Tiri kutonamata kuti dei munyika maita runyararo, tiri kunamata kuti dei munyika maita rugare nekudanana, panana vengai tounza farai. Panana kusadanana tounza wadzanai.
Mutauri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzora vaLloyd Damba vashora vamunangagwa nekukurumidza kutara zuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare yekutarwa kwemiganhu kuitira miganhu yekuitira sarudzo.
Vamunangagwa tine nyaya nawo mukoti, asi vaita blatant disregard yenyaya iyoyo vakanoproclaima court dates. Takaendesa nyaya yedu yedelimitation report iri kunze kwemutemo yatane maweeks tichitsanangura kune vanhu veZimbabwe. But zvisinei, takuudza vana veZimbabwe kuti election tiri kugadzirira kupinda mairi, but hatibvumirane nazvo nekuti tiri kuenda maelection yakarigwa kudhara.
Mumiriri weHarare East muNational Assembly vatendai biti veTriple C vati havasi kufara nezvaitwa navamunangagwa, vachiti kutara kwavaita zuva resarudzo paramende isati yapedza kuzeya electoral amendment bill kunoreva kuti kunyange mutemo uyu ukapasa hauchashanda musarudzo dzegore rino. Vabiti vaenderera mberi vachiti mutemo wesarudzo sezvauri hauna kunaka.
Taita kubatisa nyaya zvakare, code of conduct inge ine mazino yekuti munhu akaikanganisa anokwanisa kusungwa. So zvinhu zvakawanda zvataida kuti zviite zvinoreforma nyaya mutemo wemaelections muno muzimbabwe.
Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati paramende iri kuenderera mberi nekuzeya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo. Vanoti bhiri iri haritadzisi nyika kuita sarudzo dzakachena.
Chero zvauri ezvinezvo chaunotadzisa chinobva chanzi election yakona kuita free and fair because yeclose yakati yanga ichabatsira zvakati. It's good to improve the laws, but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Mutauri weMDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube vati havasi kufara kuti vamunangagwa vatara zuva resarudzo vasati vagadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti nedzimwe.
Kungoisa sarudzo zvinongoratidza kuti chavanongoda chete kupinda mupower.
Asi mumiriri weMberengwa North vamakoraidza veZANU PF vati vanofara nezvaitwa nemutungamiri wenyika.
I'm very happy and very grateful, and we are looking forward to the successful elections, like what the president has already said, kuti ngatiregei kuita mhirishonga nekuda kwezvematongerwo enyika, ngatiitei maelections edu murunyararo.
Izvi zvatsinirwawo nemumiriri wechegutu West vaDexter Nduna veZANU PF avo vati vamunangagwa vatevedza mutemo wenyika. Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichanetsa kutevedza zvimwe zvinhu zvinodiwa neConstitutional Amendment No. 2 mutemo wesarudzo usina kuvandudzwa.
Saka zvazvava kureva nezvekuti nokuti mutemo uyo haona kunge wapasa zvinhu izvozvo zvichanetsa kuti zvoitwa sei musarudzo dziri kuteera idzodzo.
Kana zuva resarudzo ratarwa nemutungamiri wenyika, vanoda kuvhota vanenge vasara nemazuva maviri chete ekunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.